Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Dino sangana zvakare maneru anasi uri musi wemugovera gumiguru 30/2021 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
The party is indeed alive and kicking and united, and the party is on the move.
Inongofamba
Zanu PF inopeta musangano wayo wepagore kubindura mutungamiri webato iri vaEmerson Mnangagwa vachizvirova padundundu.
Iyo United Nations kuti ive nechimiro iye nechiremerera inoti kuti itume nhume dzakaremekedzeka, nhume dzinabva dzakarerekera uye nhume dzinoyatigadzirisa zvinhu.
Mutungamiri weMDC Alliance va Nelson Chamisa votaura pamusoro penhumwa yeUnited Nations amai Elena Dohan. ZCTU inosarudza mudzimai semutungamiri mutsva wesangano iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa vavhara nhasi musangano webato ravo wepagore kubindura vachiti ZANU PF yakasimba uye icharamba ichitsigira vana veZimbabwe pane zvese zvavanoda. Godwin Mangurya anotipa nyaya inotevera.
Mnangagwa vati ZANU PF iri kuenderera mberi nezvirongwa zvayo zvekuvaka nyika uye ichatsigira vana veZimbabwe pane zvese zvavanoda.
Is indeed alive and kicking and united, and the party is on the move.
Go, inongo famba, ibo famba, ichingo famba, gani chingo mukuru.
Vati musangano wegore rino wabuda nezvisungo zvakawanda zvinosanganisira kugadzira mugwagwa, kuvaka zvikoro nezvimwe, uye vanoda kuti vana veZimbabwe vararame upenyu hwakanaka. Vati ZANU PF inoda kuti nyika iite sarudzo dzakachena, uye sarudzo dzemubato ravo dzinofanira kuitwa zvakachena kana nyika ichifanira kuita sarudzo dzakachena. Vamunangagwa vati ZANU PF yatotanga rwendo rwekukunda musarudzo dza2023, uye sarudzo idzi hadzifaniri kutomboita gakava nekuti vachakunda zvine mutsindo. Vati musangano wavo wabuda nezvisungo zvinofanira kutevedzwa nehurumende mubhajeti rayo regore rino. Vati vanofara chose kuti vakakokwa kumusangano wezvokushanduka kwemamiriro ekunze uri kuitwa kuGlasgow kutanga mangwana, uko vati vachasangana nevatungamiri venyika dzakaita seBritain, India nedzimwe. Rwendo rwavamunangagwa mangwana runoitika mushure mumakore anodarika makumi maviri pasina mutungamiri weZimbabwe aenda kuEurope nekuda kwezvirango zveupfumi zvavakatemerwa nevamwe vavo nekuda kwekutyora kodzero dzevanhu nekuita sarudzo dzakasviba nezvimwe. Vanongorora nyaya dzematongerwo enyika vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr. Petsai Ruhanya vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa havafaniri kufarira kuenda kuGlasgow chete asi kuuya nezvinhu zvinobatsira nyika.
Tinokosha nechekuti vanobvanei kana vaenda kuGlasgow ukoko. Izvezvi vari kuenda kuGlasgow asi muno munyika mavo vanhu havana kusungunuka kuratidzira. Nda
Ndaona vamwe varungu vanga vachiratidza vachiti kwai tiri welcome vamunakabva. But munyika mamuno tinoona parenda yachamidza kuenda kundoonana nevanhu murunyararo. Vanotema miti vanhu vezanu vachiisa marodhi. Vanhu vanorohwa, hapana anofunga. Saka zvinhu zvavo zvese izvi havana kusiyana nezvaitwa nenguva yamugabe.
Panyaya yesarudzo, varohanya vati bato rezanu PF rinofanira kubuda pachena kuti richakunda sei iro richitadza kuita sarudzo dzakachena mubato iri.
Izvezvi vari kutaura zvokuunda maelection asi vakabvana mabaelection vachiti kwai kune COVID asi vaita zikonferensi ravo rino murwi nomurwi nemasvinga masvinga evanhu. Saka chavanoti kuunda maelection chii? Vanofanira kubuda pachena kuti vachabira maelection zvino mupindo nokuti maelection ejekerera hakakwanisi kuaita.
Zvimwe zvisungo zvabuda musangano wanhasi ndezvekuti vamunangagwa ndivo vachamirira ZANU PF musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2023 uye kuti ZANU PF ndiro bato chete rinokwanisa kumirira vana veZimbabwe. Kunyange hazvo ZANU PF yabuda nechisungo chakadai, kune vamwe mubato iri vari kuti vamunangagwa havafaniri kukwikwidza musarudzo dza 2023 sezvo vachembera vachiti ZANU PF inofanirwa kumirirwa musarudzo yemutungamiri wenyika nemunhu asati achembera. Mubato iri mune kudhonzerana masimba, vamwe vachitsigira mutevedzeri wavamunangagwa Constantine Chiwenga, vamwe vachitsigiravo ivo vamunangagwa. Imwe nhengo yeZANU PF vaSaibeth Musengezi vakatokwidza nyaya yavo kumatare vachiti vamunangagwa havana kusarudzwa zviri pamutemo webato iri kuti vatungamirire ZANU PF. Dare harisati rapa mutongo waro panyaya iyi. Musangano weZANU PF National People's Conference wapera nhasi kuBindura kumaShonaland Central. Ndakamirira Studio 7 kuBindura, ndini Godwin Mangwiro.
Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti mumwe mupurisa akasungwa achipomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mushure mekunge audza vatsigiri veZANU PF kuti nyika yaora. Mupurisa uyu vaMaxwell Guvava vari kupomerwa mhosva yekuzvidza vaMnangagwa uye vari kumiririrwa navaGodfrey Mupanga veZimbabwe Lawyers for Human Rights. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa vaPaul Yati sezvo nharembozha yavo yange ichinetsa kubata. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti sangano reUnited Nations rinofanira kupota richituma nhumwa dzisina divira dzakarerekera. Mashoko avaChamisa anotevera kushanya kwaamai Elena Dohan avo vakaita misangano yakawanda nevamiriri vehurumende kudarika mapato ezvematongero enyika nemasangano akazvimirira. Vakabudisa gwaro rasimudza mutauro muZimbabwe nepasi rose. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Muhurukuro yavaita neStudio 7, vaChamisa vati havasi kufara kuti amai Dohan vakaburitsa gwaro ravo vasina kusangana nevemasangano akazvimirira akawanda pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika. VaChamisa vati kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichityorwa munyika nehurumende yavaEmerson Mnangagwa, asi izvi havasi kunyatsobuda zvine mutsindo mugwaro ramai Dohan. Vati kana UN ichituma nhumwa dzayo inofanira kutsvaga vanhu vasina divira vakarerekera.
Aiwa, ngavatarise kuti pauya asina waanorerekera, asingatemi achipinda buda mumba manhingi uye asinganakirwi nemari, nokuti mari ine chitema. Munhu akapuwa mari unoita kunge abatwa nerundimbo. Munhu akapuwa mari unoita kunge asina maziso kana nzeve dzinoita kunge dzakureteswa kumwe. Mari yakashata, munozoona kuti mari ine chitema. Kunyaya dzematongerwo enyika, munhu akada mari haana paanomira uye ngaasina chimiro. Saka todawo kuti vanotumwa vave vanhu vanengeao vakarerekera, vasingaiti zvemari, vasingatsvagi kuda kuuya kuzofukuta rimwe divi, asi kuti vanongoda kuti chokwadi chive chinogadziriswa chimire ndozingabatsira United Nations. Iyo United Nations kuti ive nechimiro, ive nechiremerera, inodikwa kuti itume nhume dzakaremekedzeka, nhume dzisina kwadzakarerekera uye nhume dzinoya dzigadzirisa zvinhu.
MDC Alliance yakatonyorera UN tsamba ichinyunyuta nemabatirwo akaitwa basa namai Dohan pakushanya kwavakaita munyika kwemazuva gumi, asi vaChamisa vati vari kufara kuti amai Dohan vakasimbaradza nyaya yekuti munyika muitwe nhaurirano dzechokwadi mukuedza kugadzisa matambudziko akatarisana nenyika. Asi bato reZANU PF riri kuramba rakatsika madziro richiti nhaurirano dziri kuitwa pasi pegungano repolitical actors dialogue iro rinonzi neMDC Alliance harina zvarinoburitsa, sezvo bato iri richitiva munangagwa vari kuita nhaurirano neshamwari dzavo. Vachamisa avo vapedza svondo rino rese vachisangana nevatsigiri vavo mudunhu remashonaland west vatiwo havasi kufara nemhirizhonga iri kuitika pamisangano yavari kuita. Vachiti chiri kuvashamisa ndechekuti vamunangagwa vari kuramba vakanyarara.
ED anenge achitaura kuti hatiti zvemhirizhonga, asi kuti mashoko ati achibudisa zvimwe maoko ake anenge akabata fumo, anenge akabata dombo, maoko ake anenge akabata kuti puti kana grenade kuda kutiparadza. Ndozvatinoti nyika haivapi nezvibhakira, nyika haivapi nemangoromera, nyika haivapi nekopoto negakava, nyika inovakwa nekuyanana.
Asi ZANU-PF iri kuramba ichiti nhengo dzayo hadzisi kuita zvemhirizhonga. Panyaya yeupfumi hwenyika uhwo hwakanzi namai Doan hwawira pasi zvichikonzerwa nezvirango zvakaiswa nenyika dzekumavirira, vachamisa vati chikuru chaondomotsa upfumi inyaya dzeuori.
Corruption must be dealt with. Ndo pane nyaya, togadzira governance neleadership, ndo pane nyaya. Izvozvo zvikasagadzirwa tine dambudziko richaramba riripo. Togadzirisa nyaya rule of law, togadzirisa nyaya maproperty rights, togadzirisa nyaya mafree and fair elections.
Hurumende yeAmerica nezuro yakati kusamira zvakanaka kwehupfumi munyika kuri kukonzerwa nekutadza kufambisa basa zvakanaka kwehurumende yavamunangagwa, kwete nezvirango zvakaiswa neAmerica. Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vati zvakataurwa namai Doan mugwaro ravo ndizvo zviri kuitika munyika. Vakati zvirango izvi zvinofanira kubviswa kuitira kuti veruzhinji vawane raramo isina zvipingaidzo.
Zvirango izvi hazvakatemerwa nyika yeZimbabwe. Munyaya dzezveupfumi hazvina kutemerwa maindividuals. Ndokusaka vataura ivo kuti zvirango izvi ngazviende, hazvina batsiro. Uye zvekare nyaya dzekodzero dzevanhu, nyaya dzekuti vana vemuZimbabwe varwisana nedonzvo recorruption hadzirwisiwi kana kuti hazvikwanisi kuachivhiwa nokuda kwokuti pane masanctions.
Amai Doan vakakurudzirawo nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango kuti dzibvise zvirango izvi, uye vakakurudzirawo Zimbabwe kuti iite nhaurirano nenyika idzi. Asi nyika idzi idzo dzinosanganisira America, Australia, Britain, Canada neSwitzerland pamwe nenyika dziri mugungano reEuropean Union dzinoti Zimbabwe inofanira kugadzirisa nyaya dzeutongi hwejekerere pamwe nekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu dzisati dzabvisa zvirango izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Sangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rakaita kongresi yaro nezuro rikasarudza utungamiri hutsva, izvo zvakaona vaPeter Mutasa vachikundwa musarudzo yemutungamiri wesangano iri. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Kongresi yeZCTU iyi iyo yakapera pakati peusiku nezuro yakasarudza Mai Florence Taruvinga semutungamiri mutsva wesangano iri mushure mekukunda kwavakaita vaMutasa avo vakanga vari pachigaro ichi kwemakore mashanu adarika. Amai Taruvinga ndivo mudzimai wekutanga kusarudzwa semutungamiriri wesangano revashandi iri. Amai Taruvinga vati vafara zvikuru nekusarudzwa kwavakaitwa nenhengo dzeZCTU uye vati vacharwira kuti kodzero dzevashandi dziremekedzwe.
Vashandi vari kusangana zvekare nemadambudziko emari yavanotambira yeRTGS, zvitengwa nemitero yedzimba zvichida kuti zvibhadharwe nemari yekuAmerica. Kusachengetedzwa nekodzero kwekodzero dzevashandi, kwatinoti kumbunyikidzwa kwekodzero dzevashandi muZimbabwe, kuri kuramba kuchinyanya kunyanya vamwe vachitora mukana wekuti nenhau redenda redziwa mupengo, vamwe tichamboita kumbunyikidza, vamwe tichiharasa, vamwe tichigara navo pamabasa tisingavabhadhare.
Vatiwo vachashanda zvakasimba mukusimudzira nyaya yekuti vashandi vose vawane mari dzemihoro dzakafanira, kwete kuti vashandi varambe vachisvetwa simba vachipihwa mihoro yakafanana nemitero yembwa.
Musangano wedu watakati tamusi wa 29 October wakatituma kuti titaure nehurumende nevashandirwe maererano nemukoro, nekuti vashandi vari kuda mari inotenga yeAmerica kana ine muenzaniso wayo. Vashandi vari kuti zvinhu ngazvitengeke neimwe nzira, tikuti mushandi ngave achikwanisa kunge achitenga zvekudya zvaanokwanisa kudya nemuri yake, vasina kunge vachimanyikidzwa nekumbunyikidzwa kunge vachitsanya nekuda kwekuti mari haisi kukwana.
Amaita Ruvinga, vati vachatevedzera zvavanenge vatumwa nevashandi, zvisinei nekuti vanotsigira mapato api ezvematongerwo enyika.
Sevatungamiri vakasarudzwa, hatifambe nezvatinenge tichifunga nezvishuwo zvedu. Zvishuwo zvatinofamba nazvo ndozvatinenge tatumwa nevashandi vemuZimbabwe, zvisinei nekuti vanobva kubato ripi munyika ino yeZimbabwe.
Hatina kukwanisa kubata vamutasa kuti tinzwe divi ravo, asi Gweta uye varivo vaikokera sarudzo dzaNezuro vaAlec Mchade Hama vakataura pakapera Congress iyi kuti sarudzo dzakafamba zvakanaka. Mutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati kunyange sangano ravo rakarambidzwa kuvhota richinzi rakanga risina kuita zvose zvaidikanwa pamberi peCongress, vari kufara kuti nyaya dzavaida kuti dzizewe paCongress iyi dzakabudirira.
SAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe tinofarirawo kuti city yakaadopta resolution yedu yekuti 20% ye budget allocation iende ku education. Saka zvisiti ichange ichimira iri pa forefront ichirwira kuti izvi zvisungo izvi zvinge zvichiitwa. Participation yedu ku Congress yanga iri limited pama discussions, tisingakwanisi kuvota nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana.
VaMasaraure vatiwo vamirirawo kuona kuti utungamiri hutsva huchafambisa sei basa vasati vahupemberera.
Vakasarudzwa tinongora mutarisa kwavari kutungamirira wavo kuti nderi pigwara ravachange vachititungamirira. Isu seaffiliate hatina zvizhinji zvatingakomende on behalf of ZCTU, asi vatungamiriri vatsva ndo vangakwanisa kutaura pamusoro peZCTU. Asi izvi zvatakangokwanisa kucontributawo ndizvo zvii.
Vamwe vakasarudzwa paCongress iyi ndiva Valentine Chikosi nava Nicholas Mazarura, avo vakasarudzwa sevatevedzeri vemutungamiriri wesangano iri. VaDouglas Chiradza ndivo vakasarudzwa kuve mubati wehomwe, ukuwo vari nesidzimiri vachisarudzwa kuve mutevedzeri wemunyori mukuru weZCTU. VaJafet Moyo ndivo vacharamba vari munyori mukuru wesangano iri kudzamara paitwa musangano weGeneral Council, uyo uchaita chisungo chekuti voramba vari pabasa here kana kuti kwete, sezvo General Council iriyo ine simba pasi pebumbiro remutemo reZCTU rekudoma munyori mukuru wesangano iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vemuSudan vapinda mumigwagwa nhasi vachiratidzira kusafara kwavo nekubvutwa kwemasimba kwakaitwa nemauto munyika iyi. Vanhu ava vari kuti vanoda kuti masimba adzoserwe kuutongi hwejekerere. Vanochengeta nzvimbo dzavanogara pamwe nevarwiri vekodzero dzevanhu vabatana mukuratidzira kwemamiriyoni akawanda evanhu. Musangano weG20 uyo uri kuitirwa kuItaly watanga nhasi, uko vatungamiri venyika dzakapfuma zvakanyanya vataura nyaya dzinobata nyika dzavo pamwe nedambudziko rechirwere cheCovid-19. Mutungamiri wehurumende yeItaly vaMario Draghi vatambira zvine mutsindo mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nevamwe vatungamiri pachitepedzwa nzira dzakasimba dzekudzivirira chirwere cheCovid-19. Yasvika nguva yokupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupfumi hwavo.
Chingamidza ine mufaro muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiine hurukuro tichitarisa isu zvakabuda kubva kunhumwa yakabva kuUnited Nations amai Elina Doan. Tichanzwa kubva kubato reMDC Alliance kuti vanoona sei zvinyorwa zvaamai Doan. Bato rezano PF rinoti iro riri kufara nezvakabuda kubva kuzvinyorwa zvaamai Alena Dohan zvanga zviri kuti zvirango ngazvibviswe. Regai tiende kune veMBC tinzwe kuti vari kuti chii.
Tarangu ndinonzi Tachwa Yobledis zviri munyori anoona nezvekudyidzana kwedzimwe nyika mubato reMovement for Democratic Change rinotungamirirwa navaNelson Chamisa.
Chinyise bato reMBC munoti nezvabuda izvi.
Tanga chanetanga kuda kutaura nezvacho ndezvekuti tinobatikana neprocess kana kuti tinobatikana nezvakaitwa naspecial rapporteur maererano nekutsvaga information kwavaiita kune maboka akasiyana-siyana zvichisanganisira maboka akazvimirira mapato anopikisa nehurumende nevamwe vakadaro. Tinonyanya kushushikana nekuti musangano watakaita navo wanga usiri musangano wakamira zvakanaka. Takaona sekuti conduct yavo yavakanga vanayo musangano umomo yakanga isina kumira zvakanaka. Nedzimwe nguva taitofunga kuti dzimwe nguva tatove muturongo kana kuti tatove mumataredzi mhosva nemibvunzo yavaibvunza nekabvunziro kavaiita. Uyezve tiri mumusangano umu tiri pakati pehurukuro takabva tatoona kuti statement United Nations Special Rapporteur ava yakanga yatobuda. Chinova chinhu chisina kunaka nekuti zvinobva zvaita sekuti vakatobva vane mashoko uye vakatobva vane statement pavakabva kuGeneva. Vanga vasinei nezvanga zvichataurwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvavaisangana nazvo. Taifungawo kuti isu tinofanira kupiwa mukana wekuti titaure navo, titaurawo maonero edu panyaya iyi mushure mokunge vapa statement yavo. Asi isu takaona kuti statement yavo yakatobuditswa ndofunga around 4 o'clock musi wa27 October. Yeti isu takanga tine meeting kubva na 3 o'clock kusvika na 5 o'clock. Zvinoreva kuti statement yavo yakatobuditswa tiri pakati pemusangano wedu. Saka izvi hationese kuti zvinhu zvakanaka. Saka process wise tinofunga kuti process yavo yakanga isina kumira zvakanaka nekuti process yavo haina kupa vanhu vakasiyana-siyana nguva yekuti vataurewo zvavanofunga maererano nemission yavo nezvavaitsvaga information yavaitsvaga.
Ko pane zvakabuda muzvinyorwa izvi munoti?
Totarisazve zvakazobuda mustatement yavo. Tinoona isu kuti vari kuti ivo nyaya dzemasanction ndo dziri responsible for my problems ese atiri kuona ari muZimbabwe. Vakataura nyaya dzehealth, vakataura nyaya dzeeducation. Zvinova zvinhu zvatisingawirirani nazvo nekuti isu tinofunga kuti nyaya international isolation yeZimbabwe inofanira kutarirwa ichitarirwa mviro mviro dzayo. Kuti takamboita kuti Zimbabwe ive isolated at an international level chii? Inyaya dzemahuman rights, nyaya dzekumbunyikidzwa kukodzero dzevanhu, nyaya dzerule of law, kushayikwa kwerule of law, breakdown of the rule of law, inyaya dzekubiridzira sarudzo nehumwe utongi husina kumira zvakanaka zvakatanga kuitika kubva kuna 99 kuna 2000 chienda mberi zvakadaro. Saka hatigoni kuti titaure nyaya yeinternational isolation yeZimbabwe tisina kutaura nyaya dzekwazvakatangira. Uyezve tikatarisa nhasi tinoona kuti maproblems aya akanga ari kutaurwa nenyika dziri kuchamhembe akaita kuti vape zvirango izvi, maproblems iwawo tichingori nawo. Tarisai muone izvezvi purezidendi wedu vaNelson Chamisa vari kuita manational tour vachifamba kumarural areas, asi vari kumbunyikidzwa ukoko kumarural areas. Tiri kuona mota dzavo dzichitemwa, tiri kuona masupporters edu vachitagetwa, masupporters edu vachisungwa, chitorerwa mota dzichipwanywa nezvinhu zvakaita seizvozvo. Zvinotitaridza isusu kuti muZimbabwe hamuna rule of law. Machallenges atinawo nenyika dzekutamira.
Inini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisavo zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Chirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro namufundisi kana kuti Apostle Talent Chiwenga, vanozivikanwa zvikuru nekushoropodza hurumende pamwe nevatungamiri vehurumende munyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu, avo vanoti vakatiza munyika vachityira upenyu hwavo. Apostle Chiwenga vanoti vakamhangara kushungurudzwa kwose kwavanoti vari kuitwa nehurumende kumapurisa, asi mapurisa haana matanho aakatora. Asi mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti havana kumbobvira wawana mashoko ekuti upenyu wamufundisi Chiwenga waive munjodzi. Hatina kukwanisawo kubata gurukota rezvekuburiswa kwamashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwewo hurumende paimire pazvipomerwa zviri kupiwa naApostle Chiwenga. Ngatinzwe Apostle Chiwenga vachitsanangura zvakasvitsa pakuti vange vachitiza muZimbabwe.
Soja, zema CIO, zema police, homicide, tisina manamba plate. Bamumanu rarapa gate, pambapangu, bachitumira madrone kutivao ya kuzunguru rapando gara, dakarara, ndikutishikizira. Kuvende Zimbabwe yaka disa mchikwata, chewano, ya wano pasitare kuti ma anti-state or enemies of the state. Kulewa kutivano chisitiva vingiwe urumende kutonga.
Maani nguwe ya kadi mchisangana na damu zikoiri?
Damu zikoiri, alina kutanga nasi. Rani makubore lilipo, tunosangana niku shunguruzwa ne urumende Zimbabwe. Na 2016 kushikai jeji, tunosangana na mata mzikuwa baya mazwa isi. Mgole na 2018, mzwa 20 Oktoba, nakato wane masoja, anochengeta wachuenga. Wakandi shunguruza kwema awa matatu, kumusha kwedu kuweza kwa takangata sangani. Ema akai kuti inendi nenge nchitaura kuti maitio ya wanu warutunga mila nika na munaka. Awafanyi kukia wachura ya wanu, mzwa 12 June. Gorilla 2019, chipa u South Africa, wakanditewira kubaba boda, wakandikanganisa mumugwagwa, ndikashewa control ndimoto ya ndaitra, naifa ikabiuka, akashega mzimai wangu Joyce Chiwenga, Rosemary Vurumuku, na Eugene Kanyuchi, wandakangandina au. Gorilla kapira mzwa 14 July, nakasanga na sakari ni accident, ninjozi ya chipiri, nishichikaira motikari yangu, nishibwa maharari, nishenda kutawari. Daito tiza ulumende ya kangayani mazula che, nishindiro honda, nikutichanga, nikutichanga nisa maharari. Paka fawani matatufuti ipapo, ulumende ya Zimbabwe, inenge chingo ndichanga, nikutironda, nikutishunguruza.
Makai mangara ere nyaedzi kumapurisa uye mneru basiro rwa makawana ere kubva kumapurisa.
Mapurisa ya Zimbabwe, achengeteze upenyu wavanhu. Taka mangara kakawanda kushunguruzwa kwedu kwatikiri isusu mapurisa nemasoja ndivo vamwe vanhu varikushunguruza vanoda kutiuraya saka kumangara kwavari kumangara kumunapo kurova kuti ndihakurova hapana chaunobatsirwa nazvo.
Hamusiri mimega Apostle Chiwenga muri kutaura nenyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Chii chingadai chaita kuti imi munge muchinangwa zvakanyanya?
Ongororo yenyu inoratidza zviri kuitika pagraund. Handifunge kuti inini ndini ndasangana nenjodzi dzakakura kudarika vamwe vese vari kukumbira hurumende yeZimbabwe kuti dai arega kushungurudza vanhu vane kodzo yekutaura kana vasingagutsikani nematongero enyika vanofanirwa kugunun'una. Hazvirambiswe, hazvisi kutyora mutemo. Vanhu vakawanda vari kutaura zvatiri kutaura haisi mhosva, asi ndingori mumwe wevanhu vari kushungurudzwa. Ndinotofunga kuti ine ndiri nani kudarika vamwe vakakanganiswa upenyu hwavo nehurumende kudarika ini. Itai Dzamara asati adzoka gore rino rava rechi6 kubva paakasakatika.
Saka iye zvino muri kupi kwamunofunga kuti makachengetedzeka?
Munhu akapinda mumwena achitiza anoda kumubata akataura here kuti mwena waari ndeupi? Hurumende inotsvaga kuzviuraya, saka handingabvunzei kuti ndiri kupi.
Saka maani nguva yakadii mabuda muZimbabwe?
Ndigone kukupindurai mukoma Joga. Ndikakupindurai mubvunzo iwoyo ndinenge ndakuchipataisa upenyu hwako. Asi handisi muZimbabwe kutaura kunoku, ndo zvandingakukuudza.
Manga makateerera kuna Apostle Talent Chiwenga muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi.
Ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com Musa kangamanya kugara makapfeka mamask nguva dzose nekuti chirwere checovid-19 chichiriko murare zvakanaka vatereri veStudio 7 kose kwamuri ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti murara zvakanaka
sokuisika December ku VOA Ndebele
Divana ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 30 kumfumfu 2021 igama ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje indodana kamnumzana Joshua Mqabuko Nkomo usibangilizwe usekhethwe ukuba ngomkhokheli webandla lezaphu Umongameli Mnangagwa ugqibe umhlangano weZanu PF conference namuhla ngokukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuthi achiyane lokulwisana. Kule polisa elibotshiweyo ngemva kokutshela abasekeli beZanu PF ukuthi ilizwe selibolile kanye lokuthi umongameli Mnangagwa uyehluleka ukulungisisa umnotho. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Indodana kamuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo usibangilizwe usekhethwe ukuba ngumkhokheli webandla lezaphu. Unkomo unqobe umnumzana Strike Mkandla lomnumzana Bernard Magugu kukhetho olwenziwe kuCongress yaleli bandla kobulawayo namuhla. Kuke kwaba lokudonselana amanye amalunga ebandla ayisithupha aya emthethwandaba izolo ntambama esiyawucela ukuthi umise iCongress le ingenziwa ngoba ikhanya ingasoze iqhutshwe kuhle. Abantu laba bebemangalele ibandla kanye lomnumzana Nkomo. Kodwa amacele omabili asuke akhulumisana namuhla omamangala basebesusa loludaba emthethwandaba. Umbuzo omkhulu ngothi njengoba umnumzana Sibangilizwe eseziphethe esidukwini uza kokhela ibandla njengoyise na. Sixoxele lunga lezaphu umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Bekungalula sibili kukhetho lolu abantu bebengafuni ukuthi bephume ezikhundleni, abantu bebefuna ukufela ezikhundleni bebesilwa ngifoka Nkomo. Kodwa ke okuhle ukuthi amalunga eparty bezile ngobunengi lobanje ebesifakelwe ilimithi ngesizathu seCovid. Besifisa ukuthi ngakuthiwa konke kwenzakale kuhle ngesikhathi sihle beza abantu babayi 4000 kuvenyu ngoba ilinani sijayele ukuba nalo nxa sisiba lama congress ezaphu. Hayi unqobile ke umnumzana Nkomo uthole 793 votes. Unqoba nje Nkomo ekuseni lokhu sivele ekhothi kasilalanga ubusuku bonke mfowethu sigijima lapha lamagqwetha sizama ukulungisa amaphepha ukuthi siye aphiye ekhothi ngoba kulamanye amalunga eparty akade sebesibophisile bebophisa iparty babophisa loSibangilizwe obamangalela iparty bamangalela loSibangilizwe. So befisa ukuthi ngakuthi uSibangilizwe kabe khona kumncintiswano lo ngoba bafuna kube yinto yabo uSibangilizwe ngabe phakathi kwabo. Kodwa ke hayi sinqobile emthethwandaba sanqoba la kuCongress ukhethi umfo kaNyongolo ukhethi umfo kaMtshumi usengupresident wezaphu siyamhalalisela kakhulu siyamhalalisela njalo simethembisa ukuthi sizameseka ngazo zonke indlela.
Abadala bathi umfundisi akamzali umfundisi. Yebo uyindodana kaMqabuko ubaba Sibangilizwe kodwa singabona ekhokhela ngendlela ubaba uNkomo ayekhokhela ngayo izaphu yini. Sibone mhlawumbe ilithola lezihlalo kukhetho oluzayo.
Sifuna ukuthi uvukankomo izaphu uSibanglizwe ayithuthukise iye fika ezingeni eliphezulu kulaleli obaba including uyise abalichiya ikulona o abakwenzela izaphu. USibanglizwe kumele ukuthi izaphu le ayisuse lapha obaba bayichiya khona iye ngele embusweni obaba bayichiye ingekho embusweni. So kumele ukuthi ke uSibanglizwe ayithathe izaphu ayingenisa embusweni. Amandla uSibanglizwe lawo njalo ulethuba lokuthi engenza ngcono ukwedlula indlela obaba uNkomo abenza ngayo ngoba izikhathi kazifani lemihla kayifani obaba uNkomo wenze kuhle kakhulu ikakhulu ngendlela khoma njengayizipha sithe sesifika ekhaya kupolitics lapha wahlangana lezigelekeqe zabantu inswela boya siyakwazi konke sonke okwenzakalayo uNkomo waze wayengumuntu owayelihlonipho ngumuntu owayengela buqili ngumuntu owayezimisele ukuthi asebenzele amaZimbabwe ebanika impilo ayebathembise yona kodwa-ke wasesiyahlangana-ke lamaqili lezigilikiqilezi esilazwe ekhaya ndawonye labantu bempuma amazwe entshonalanga abayibona abadala iiproblem zonke zonezi esibe lazo from 1982 kusiyafika ku-1987 kwabola-ke ezimbabwe kunjengalokhu okuyikhukhona lamhlanje so ibandla okumele ukuthi abantu bekhangelekilwe izaphu njalo uSibanglizwe uzimisele ukuthi izaphu uzayiphakamisa njalo sizimisele ukuthi sizamncedisa sizameseka wonke umuntu enze okumele akwenze izaphu yangena embusweni fukankomo uzabona ngo-2023 izaphu izakuba lakho ukuthi ithole izihlalo iplani ekhona ukuthi come 2023 izaphu iyembusweni
umnumzana mqondobanzi magonya lilunga lezaphu kusenjalo inhlanganiso yezisebenzi iZCTU layo yenze iCongress yayo izolo iyakhetha inkokheli entsha unkosikazi Florence Taruvinga nguye osekhokela linhlanganiso ngemva kokunqoba umnumzana Peter Mutasa abasekeli bakhe ngumnumzana Valentine Chikosi lomnumzana Nicholas Mazarura umnumzana Douglas Chiradza nguye osengumphathingcebo kuthi umnumzana Rosendu Zimiri nguye osengumsekeli kanobhala jikelele umnumzana Jafet Moyo yena uqhubeka engunobhala jikelele umongameli Emmerson Mnangagwa ugqibe umhlangano weZANU-PF conference namuhla eBindura ngokukhuza amalunga ebandla lakhe esithi kumele achiyane lokulwisana. Umnangagwa wethule amazwi la ngemva kodlakela phakathi kwamalunga eZANU-PF kwezinye indawo ezigoqela kobulawayo lapho abanye ababikwa bakhiphelana khona izibhamu bebangayizikhundla. Umongameli Mnangagwa uthe njalo akula kuthandabuza ukuthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzayo ngoba lilibandla elisebenzela uZulu. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Difa Dube.
Ukukhuza lokho kuyinto eqakathekile kakhulu ubaba uNkomo ukuthi inkokheli zonke ezamabandla elizweni leZimbabwe azibe kwazi ukuthi kulilungelo naye lakhe wonke umuntu oseZimbabwe ukuthi nxa engabe ekhetha into ekhethayo akhethe lokho akufunayo. Kuqala ngaye yena umongameli umnumzana uMnangagwa ukuthi abe isibonelo ebantwini baseZimbabwe njalo abe isibonelo kwezinye inkokheli ukuthi udlame ayisonto elungileyo njalo udlame into embi kakhulu elizweni lakithi e-US ezingathi abantu baseZimbabwe saziwa nje ngodlame kodwa asaziwa ngezinto ezinhle ezingazenza ngoba singakhohlwa ukuthi kathesi zonke izinto ezimbi ezabe zenzakala elizweni lakithi bakuNkomo ziyevela lakwamanye amazwe ekuyabe kusenza ukuthi sibe ngabantu ababi kakhulu. Kuqakathekile kakhulu lokho akwenzileyo kodwa ngibona ingathi indlela abantu abaningi ngendlela sebangelwa ngayo indlela yokuthanda ukulwabelwela ezepolitiki kuzathatha isikhathi eside kakhulu ukuthi lokho sikubone kugwemeka noma kusiba ezingeni eliphansi.
Ukona ukudonselana okukhulunywayo phakathi kuka Mnangagwa lo msekeli wakhe uChiwenga kambe kungaba kuyinto ekhona yini kumbe abantu bayakhuluma nje
impawu ezikhona esizibonayo zidengisela ukuthi khona kukhona okungazwisisani kahle khona ngoba esikhathini esedlulayo kwakukaningi khona ukuthi sasibabona ngaso sonke isikhathi bebonke esikhathini esiningi njalo noma nxa kuwukuthi bediscussa izinto eziningi kwakudengisela ukuthi bayimbumba bayinto yinye kodwa-ke kathesi sesibona ingathi sekuvela kakhulu sekusiba nguye umphathi kuphela osenguye osevela osekuchiya abantu abaningi becabangela ukuthi mhlawumbe kungabe ukuthi kungabe kuliqiniso lokho njengezinye izinto esesizibona ezazingavamanga ukuthi sibone kakhulu abaya empini ngoba sazi ukuthi umnumzane uChiwenga kakhulu usekelwa ngabaya empini ofana lama-ovets ofana lamasoja manje-ke kulamalanga sinxa sesibona lama-ovets eze sibotshwa kanje kuze kuyasolise ukuthi kanti sekuze kwafika leso stage kuwukuthi bekuhamba njani noma kulomthelela thize yiko sekusenza abantu abaningi babe lokusola ukuthi mhlawumbe kukhona ukulukasantungwane
umnumzana Tifa Dube uhlaziya ezombusaswe kule polisa elibotshiweyo lisetheswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngemva kokutshela abasekeli bezanu-p f ukuthi ilizwe libolile lokuthi uMnangagwa uyehluleka ukuvuselela umnotho inhlanganiso yamagqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi umsolwa ngumnumzana Maxwell Kubaba Banengi asebebotshiwe abagoqela amapholisa besetheswa amacala okuthuka uMnangagwa. Ugatsha lwezempilakahle luthi akekho obulawe yi-COVID-19 izolo. Kodwa luthi kulaba ngamachumi phose amahlanu 46 abafunyanwe belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane eziyisishiyangalombili 8264 kuthi abahlatshwe esibili bafika phose inkulungwane eziyisishiyagalolunye 8844.
Lamlela ndwandwe
Lamlela ndwandwe
Lamlela Lamlela mshweshwe
Lamlela namba wabafuwe mbula
Kwezemaphandleni izakhamizi ezansi yamaNdebeleni zikhala ngokuthi izifuyo zazo sezithwele nzima ngokuswela amanzi okunatha ngoba amadamu amanengi esechile Zithi amadamu la kasagcini manzi okwesikhathi eside ngoba esegcwele ichebechebe. Kubika u-Albert Ncube.
Iningi lezakhamizi lithi izifuyo sezihamba imango emide ukuyanatha okudala ukuthi zitshontshwe kumbe zilahleke. Nangumnumzana Zwelithini Gabula oyesiteze kwana North.
Yingozi esesilayo ke kathesi ukuthi amadamu asegcibelekile asefuna ukuvuselelwa kwenzela ukuthi enelise ukuthi agcine amanzi so kuyaswelakala-ke inhlelo zokuthi amadamu lana avuselelwe njengalokhu phela imizi ingazake ithuthe ilandele ama-new dam sites kodwa-ke ama-dam sites wona la khona yiwo kumele alungiswe abenelise ukuthi agcine amanzi
boma labo ekhezi lakho bakhala ngodubo olufanayo kuthi umnumzana Finish Ncube
damu elisala manzi angani asangcono imfila dam lawa amanye amadamu amabili ngibale kakhulu ingoniwa ayisela manzi malutshwana kakhulu amanzi okungawukuthi amalanga nalawa nje kungaqeda iviki izulu lingananga izifuyo zizaqalisa ukubanjelwa laphana ngoba sokuludaka ngikhuluma akhona amadonka atholakala ebanjiwe laphana edakeni lolo
unkosikazi Matilda Dube ohlala insiza uthi izifuyo zithwele nzima kungakho badinga usekelo lukahulumende ukuze kukhitshwe inhlabathi egcwele emadamu
amadama sekucile elayithi selicile sibi akusela amanzi esicela ukuthi njengesigaba uhulumeni ndenga uyasikuphela amadama la asegcibelekile siyakunxusa uhulumeni ukuthi kasincitise kunale ikakhulu idamu lakithi ngabe emfela boswelinye lithiwa imaputi
esakamuse mawano mnumzana Gabriel Moyo uthi izifuyo sezibanjwele emadamu lapho zisiyanatha
nxanga izulu lingabe lingananga kuyaphela inyanga naleyo kuyabe sokukube emadamu la ngoba hhayi ezifuyweni sokurongo silamanzi kasiselayo akasekho sibili amanzi akusela ukudla bekusesekhona manje ukudla lakhona nje utyanxa bomile kuyabe futhi inkomo zidle zinatha
ngaphandle kwamadamu asechile izakhamizi emangweni yasegungwe kuyu lasematulungundu zilokhu zikhala ngamadamu adilizwa lizulu kumnyaka emhlanu edlulileyo alokho engakalungiswa izikotsho ezikhona lazo zibikwa sezandelwa okudala ukuthi ziphelelwa ngamanzi kwezinye izikhathi isikhulumeli sogatsho lwamanzi olwezimbabwe national water authority zinwa unkosikazi Majori Manyonga kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngesimo samadamu kulesi sabelo kusenjalo umbukiso lonyaka emathebeleni South Agricultural Show ugalile izolo egwanda emalutshwana amankampani abukisayo umgcini sihlalo walombukiso umnumzana nomkhulunyelwa Ngwenya uthi umkhuhlane we-COVID-19 uphazamise kakhulu amalungiselelo abo ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni egwanda ngu-Albert Ncube
Siyabonga Albert. Siloke sikudaba lwezemaphandleni izakhamizi zakombimba ePlumtree zona eziphakathi kokwakha isikolo sakumafa zithi lanxa sesidonsile usamude umango ngoba kukhona okusilelayo. Sixoxele sakhamuzi umnumzana Mokinqube.
Hayi isikolo sakomafa sesizamile sibili sesizamile ngoba bese siqalisa manje sesiya ku roof level sesiya ku roof level bese lokho sishota shota ama ringforce azama ukuthi kona senza ama lenke lokho kuthiwa imkhoba hayi sesiwafakile last week so kusasa vele base beyikhuphula besiya ku roof level so ebuthini by Wednesday Thursday hayi base beqedile sesibindi kufaka i-roof hayi khona siyazama noma nje sizintandane siyazama
utshone ngokuthi lizintandane
sikhanya sizintandane njengoba sisenza isikolo nje kodwa isikolo singese ward 10 ngikubeke nje sobala isikolo ngese ward 10 esilo council lo headman yikho ke isimanga sethu uza ngithi sizintandane makukhulunywa kuya ku council ngumama i-headman ngubaba pho yikho sizintandane sisiqalile sibili isikolo esiproposa baba khona from there sesiyakhiwa ngeke ubabone sibakhona khona yikho ngithi sizintandane lo siyaba simthuma kumbene siyele phambili asila njengami ngingu-coordinator yimi esendithethe ama-position alalana sokufanele ngi-contact u-MP ngi-contact i-council ngi-contact u-inspector kanti indlela iyona ngokwayo eqiniso umsebenzi ka-council obekufanele asebenze pho asimboni yikho nti ngikubeke sobala ukuthi sizintandane ngesikolo sise-ward 10 sidonsa nzima singazi ukuthi kwenzakalani kodwa ku-MP nguye umuntu osincedisayo kakhulu kodwa ngenyanga ngizwe kuthiwa MP ukusebenza lo council pho silobunzima sibili weli unkulunkulu uzangenela siphumelele isikolo hayi uncedo yilo silucelayo kakhulu abalama donation bakithi bangangicontacta iphone zami 0774415886 oyabe lafuna ukukuphostela kumbule truck asilaje lichebecheve kumbe ulani doorframe aphostele sile dona kodwa akakangeni kakhulu yona ikhona
kuyini elisilela ngakho
kathesi sekufanele sigebhe ama-toilet ne-cottage sithwele nzima abadala bathwala amatshe esidakeni is about I'm sure 5 to 6
kilometers. Sithwala amatshe esidakeni siwaletha ngamakhanda, omama bethwala ngamakhanda.
Umnumzana Moki Ncube isakhamuzi sakombimba. Uhlelo lwabesifazana namuhla silonkosikazi Perseverance Nyathi owenhlanganiso yebulawayo Progressive Residence Association. Nangwe ixoxa lo Praxis Jeremiah uwe Studio 7.
Ngiyabonga kakhulu. Sanibonani balaleli, inhlanganiso yethu igoqela amawadi wonke akobulawayo angu 29. Njalo ngasikhona amawadi selandelela ukuthi uma wadi nalawo lawo kuna bomama abaphila kuma wadi lawo. So njengoba nasihlangane lohlelo lwe olusolukhona umkhuhlane wobhubhane iCOVID-19, siyagqugquzela njalo ukuzakhamizi ikakhulu labomama abayibo abaphethe izimo ezinjini ukuba bana lawo bafikeleke kumkhuhlane lowo khona.
Likwenza njani lokhu njengoba kade bekuma lockdown? Selizijayele na izindlela eze-social media, o-Zoom, lezinye indlela?
Siyazama ngazo zonke indlela ukuxhasa izakhamizi ukubana nazo zifinyelele kwi-information inale khona ye-COVID-19 ukubana labo bakhuseleka njani. Nakuma-radio stations sikhona, nakuma-social media sikhona, ama-handles ethu awe-booker konke kukhona.
Nasikhangeleke liyababona yini abesifazane ikakhulu labo abasakhulayo bephatheka kunhlelo lezi?
Abesifazane abasakhulayo bayaphatheka kakhulu, kodwa siyafisa ukubana inani ngabe liyakhuphuka ngobana sikhangelele ukuthi omama yibo kumele bagqugquzele abanye bazise abanye ukubana hayi bahlabele ijekiseni elikhona ukwenza ukuthi bavikeleke.
Uyababona inani labo belikhwabitha na ukuyahlatshwa ijekiseni leli?
Okwamanje inani leli selingathi liyehla, kodwa lokhu silwisa ukubana inani leli lingayehla. Lokhu silwisa ngamandla ngoba abantu abalalwazi kakhulu, njalo ulwazi abalifinyelelanga kakhulu ukubana baxwayise ukubana hayi i-COVID kumele kwenze so.
Nasikhangele kulinyanga ekamfumfu eka-Okthoba kade kukhuthazwa ukulimukisa abesifazane ngemvukuzane yebele. Inake lolu daba liluphathe kanjani?
Siye sangena kumawadi sigqugquzela ukuthi omama labo bahambe bayehlolwa umkhuhlane lo, umkhuhlane omubi osoqeda omama. So ngakho-ke lokhu esigcizelela ukubana hhayi omama sisukumeni, asiphakameni, siyehlolwa.
Yikho-ke libabone omama besukuma na besiya ezindaweni ezehlukeneyo, kube kwaba lezinye izihlelo lapho omama kade behlolwa khona kungela mbadalo?
Ye, izindawo zikhona lapho omama bahlolwa khona, amakliniki kahulumende, amakliniki awe-council zikhona indawo, kodwa thina njengabomama omama baphakami ngendlela okufanele ngabe bayaphakama. So lokhu sizama ngendlela zonke ukuthi sinjani, sibagqugquzele ukuthi basukume.
Njengenhlanganiso lile nhlelo na zokukhuthaza omama ukuthi bangene ezikhundleni zobukhokheli, ihlelo ezinjengokukhuthaza ukuthi abantu bahambe bayerejista ukuthi bavote kukhetho luka-2023?
Obulawayo kumawadi wonke sinalo uhlelo lokuthi abantu bathwale bayisiwe efamona lapho kurejista khona. Sikuqalile-ke thina sakuqala inyanga ezimbili ezidlulileyo ukubana abantu basukume baye kurejista ukuvota, ukwenza ukuthi bazikhethele abakhokheli babo bakusasa.
Ibabona umama besukuma na kulolu hlelo?
Omama bayasukuma, bayasukuma kakhulu sibili, ikakhulu kuprogram kuhlelo le ye-voter registration, hayi bayaphakama.
Abasakhulayo-ke bangaba lakho ukuthi bayenze njengokwenzakalayo eZambia, ngoba eZambia kukhetho olusanda kwenziwa kuthiwa abasakhulayo yibo abaphakeme masinya bekhuthazana nezinkundleni ze-social media ukuthi babhalisele ukuvota njalo bavota ngobuningi. Libona ngani lokhu kungenzakala na eZimbabwe?
Siyazama ngazo zonke indlela ukubana ontanga labo baphatheke kunhlelo zonke ezikhona zelizweni, ngoba ikusasa lelizwe lisezandleni zama-youth ontanga.
Hayi-ke sesilugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje Women's Forum. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Sibonge unkosazana Perseverance Nyathi ekade silaye uhlelo lamhlanje.
Siye kuhlelo liphuma lenda va.
Lingali tshona njani izibukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami uChris Gande lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lo councilor Stanley Dorima umdede sihlaziya umumo wamanzi osumubi kakhulu kulumango
sina singakhangela this long stay off abayenzayo nenxa ye corona kathi sebebuyele ezindlini ukuthi yakula manzi uhulumende wethu kazama ukuba serious lempilo lemfundo yabantwana. Khaba silalele thina esiku ground nxa sibatshela ukuthi into enjengaleyi njengamanzi iyafunakala. Bengasithathu ngathi siyadlala, bengakhayi ngeli thina esearch njengayo. Angikwazi ukuthi ngakhuluma ngisithini. Khabakhangele abantu abasebenzelayo bayasebenzela abantu be-Republic of Zimbabwe. So uhulumende ngicela mayuyu ngicela ukuthi ikhangele indawo leyithwa idethi khathesi abapho ngokuhamba abantu zonke indawo khathesi amatishara abhizi kuyodinga amanzi isikhathi sokumaka bazasithatha sikhathi bani awula into eraiti kona ngikhuluma so amanesi khathesi laye bayalungiselela ukuchiya abanye abalutshwane ekliniki abanye behambe kuyodinga amanzi shuwa kungaba kungukuphila okuraiti khonoko sesikulumile sicelelile sizwe lathi thina laphethethi
manje icouncil kukhona yini ekwenzayo ukuthi lilungisise lolu daba
icouncil akulalutho eliyenzayo mayelana ngamanzi amanzi akhangelwe lezinwa izinwa yilo mlando wamanzi icouncil yathina kudala ngama early 90s izinwa yase take over so hayi icouncil isecheleni but icouncil layo okwakathesi izama ukubona ukuthi nxa ingakhulumisana lezinye ihlelo ezibizwa lesingisi kuthi ama-non-governmental organization bayazama ukumeka sure ukuthi ingakhulumisana labantu labo at least kube lezibhorane because edata akula zibhorane even ngitsho esiyi-1 akula lutho akula anything akula life nxa kungela manzi ikansel iyazama ukwenza lokhu ekwenzayo ukudinga ukuthi bengathola ngafaka ama-balls but abantu balomlando kakhulu ngayiko bona bezinwa ikansel anti njengabantu bagezi izandla yesizazama ukusithulisa nje ithi sizazama ukubona ukuthi sizayenza lokhu lalokhu but angiboni kule into ingaphumelela masinya ivele ekanseleni zinwa lezesi abakumele ukuthi bekhulumisane bezwanane because isikhathi esiningi idede iyaswela amanzi nxa kungela magezi so lapho kuphonjwa khona amanzi kumele ukuthi izesa inanzele ukuthi ayimelanga yenze njani icishe amagezi because amanzi yimpilo yabantu amanzi yimfundo yabantwana amanzi yimpila kahle yomuntu wonke sesilabantu abakhulileyo abangaphansi even ukuphuma phansi besiyozikhela amanzi manje nxa uzathi kumele ukuthi behambe imango emikhulu lapho kule nyamazana khona edeje shuwa kuya kungasamanga kuhle so izesa kumele ukuthi umkhuba wabo lo okucisha amagezi lapho kuphonjwa khona amanzi abantu abaningi ime akumele ukuthi bekhulumisane izinwa lezesa iso isicelo sami esinye ukuthi nxa bengalungisa lokhu abaceda ukulungisa singasoze sibe le problem yokuthi akula manzi ngenxa yokuthi akula magezi
manje khona ezibhedlela kunjani
sibe la maternity case izolo and uyazi ukuthi nxa kuyenzakala izinto zamaternity kulokuphambanisika kwempahla esithi ngesingizi ilineni le inkuluma so kungcolile amanesi ayehluleka ukuthi ingahamba njani ungakhangela ukuthi kuyatshisa njani kuyatshisa lezi nsuku so nxa kuyenzakala isimo esinjalo kuyahambeka njani lapho endaweni lapho kulatshwa khona abantu indlu yangkona lapho umuntu uyabelethele khona shuwa kuyasebenze kanjani amanzi ayafunakala endaweni yethu ayikliniki kumbe isikolo anyway amanzi ayafunakala hayi abazama ukusiba serious lathi darasa dumela
Loge bekungu kansila Stanley Dorima oedete ebesixoxa la ikuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami ngu Chris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris. Siziphethe ngebezihamba phambili. Indodana kamnumzana Joshua Mqabuko Nkomo uSibangilizwe usekhethwe ukuba ngumkhokheli webandla lesaphu. Umongameli Mnangagwa ugqibe umhlangano weZANU PF conference namuhla ngokukhuza amalunga ebandla lakhe esithi kumele achiyane lokulwisana. Kule polisa elibotshiweyo ngemva kokutshela abasekeli beZANU PF ukuthi ilizwe libolile ngoba uMnangagwa esehluleka ukulungisisa umnotho. Kwanele olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.